kwezuva rechipiri nhasi mapurisa anga akaisa maroadblock pamigwagwa yose inopinda nekubuda mudhorobha regweru achirambidza vanhu vakawanda kupinda mudhorobha. Vamwe vevanhu vashoma vange vapinda mudhorobha vange vachidzorerwa kumba kana vaonekwa sevasina zvikonzero zvakati tsvikiti zvekuve mudhorobha. Studio 7 yaona vamwe vevanhu vange vachitandaniswa kubva mudhorobha pakati penguva dza9 na10 mangwanani. Mumwe murume anoita basa rekuchengetedza nzvimbo uyo asina kuda kudomwa nezita ati maonero ake ndeyekuti zviri kuitwa nemapurisa zvakanaka.
Varongozama kuti vanhu vasaungana, vanhu varongozama kuti vangodispesa, vanhu vasange vari panhu pamwe chete, vari kuenda kumabasa zvavo vari kuita vachiregwa. But make sure kuti kana uchitoenda kubasa unenge uchitori necard kana kuti unenge uchitori neproof iri kuratidza kuti uri kuenda kubasa. Haa, mapurisa ari kuita basa zvakanaka.
Asi mumwe mugari wemugweru amai Lauren Mangoma vati vanhu vakawanda vari kupinda mudhorobha vachitsvaga chikafu sezvo zvitoro zvekwavanogara zvave kutengesa zvinhu nemari iri pamusorosoro.
Ndoona kuti chinhu chakanaka kuti vanhu vakwanise kubvumidzwa kupinda mutown nekuti kuno kumalocations zvinhu izvi tiri kuzviona neprice iri kudhura chaizvo. Cooking oil chaiyo for example iri kuita 160 bond, of which ukapinda mutown unoiwana yakachipawo. Saka zvinhu izvi tinoti security ngairege ngaimbomira kurova vanhu vanhu vabvumidzwa kupinda mutown vaaccesse maservices avanenge vachida.
Mumwe mugari wemukwekwe muzvare pati Ngozo avo vati vaona vamwe vanhu vachishungurudzwa nemapurisa mudhorobha iri vati zvave kuitwa nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu.
Kana vanhu vakurambidziwa kupinda kuti vawane marights avo akakwana kuti vakwanise kuwana chikafu chachona ichocho chinonzi vanofanira kuwana, zvinenge zvotishungurudza isusi vamwe kuti zvino madzimai toita sei, nekuti iyo hurumende inotaura kuti food is a basic need. Zvino kana todzingwa mumataun handizivi kuti hurumende iri kuda kunyatsoti tidini isusi vana vezimbabwe.
Kumasvingo mapurisa support unit anonzi arova vanhu munzvimbo dzakasiyana siyana kusanganisira mamwe madzimai anga achitsvaga mvura pazvibhorani. Mumwe mugari wemumasvingo muzvare Belinda Mwale vashora maitiro akadai.
Mukuru wenyika akanga akataura kuti vanhu vanokwanisa kubuda kuti vatsvake zvinhu zvinenge zvichida kuti vararame nazvo, asi apa handione chikonzero chekuti vanhu vanga vachirohwerwei. Chavanga vachingofanira kuudzwa ndechekuti musagara pedo napedo, asi mvura icherwe, nokuti kumasvingo mvura inonetsa kuwana.
Hatina kukwanisa kunzwa dii remapurisa panyaya iyi, asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vati mapurisa ane kodzero yekuita zvavari kuita sezvo chigaya chekuti vanhu vagare kudzimba dzavo kwemazuva makumi maviri nerimwe chakaitirwa kuedza kuchengetedza upenyu hweveruzhinji. Kusasangana vanhu vakawanda nechimwe chinhu chikuru chiri kukurudzirwa nenyanzvi dzeutano senzira yekuedza kurwisa kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus, uye nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe dzakatora matanho ekuti vanhu vagare kudzimba senzira yekumisa kufararira kwechirwere ichi icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose. Kusvika pari zvino chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi matatu nezvisere pasi rose kusanganisira Zororo Makamba uyo akashaya munyika svondo rapera. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.